ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi kwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savaBiden ufumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo, zvokuti vaBiden ndinowirirana navo kuzvipembedza kwavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise, dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutovakwa airport tsva. Tinoona zvakawanda zvine chiitika tichitarisa voisu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba, asika marwadzo oupfumi hwenyika haazomboshaikwi ariko.
Asika tingaonawo vaTrump vachizotera matsimbe avaBiden here sezviri kutaurwa naivo vaBiden vachiti vanoda kuti panozopinda vaTrump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihwohwo. Takatarisa nyaya yeupfumi.
Hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti vaTrump vane pfungwa dzavo dzavanofunga kuti upfumi hwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati. Ndiyo saka tichinzwa isu vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita seChina, tiri kubatirirwa nenyika yakaita seMexico kana Canada pamatarifu ayaya, saka ndichazoita zvakati 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 zvakati. Asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo, mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu neChina, Canada neMexico nedzimwe nyika, zvichaita kuti zvinhu zvikwire muAmerica zvigoomera zvekare vanhu. Saka vane pfungwa dzavo vaTrump dzokuti havasi kuzombofamba negwara ravaBiden. Zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakaa zvaitwa navaBiden